Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hei ni emisoro inawo dzedu dzanhasi chitatu nyamavhuvhu 31 2016. Mutungamiri wenyika varobert mugabe vanonzi havasi kunzwa zvakanaka vakapa kuti vabve kumusangano wesadag swaziland nechimbi chimbi vachienda kunorapwa kusingapore asi mutauriri wavo vageorge charamba varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti havataure nestudio 7. Mapurisa ozara mumigwagwa yemaguta makuru akaita seHarare, Bulawayo nemasvingo kuedza kudzivisa vanhu kuratidzira. European Union inoti Zimbabwe inofanira kuremekedza bumbiro remitemo nekumira kushandisa mhirizhonga kune vanhu vanenge vachiratidzira murunyararo. Vamwe vanhu vakasungwa svondo rapera vomiswazve pamberi pedare kusanganisira mutori wenhau James Jemwa. Munhau dzemitambo tiri kutarisa gadziriro iri kuitwa nezimbabwe warriors iyo iri kutamba negabon mumutambo wekupedzisira weafcon. Muchirongwa chelive talk diaspora forum chatiri kupaurira nhasi icho chichange chichiitwa chitatu choga choga na8:30 p.m. tiri kutarisa danho riri kutorwa nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika pane zviri kuitika kumusha zvakafanana nekuratidzira. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzedu dzinoti 1 202 465 0318. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6 4 60 shortwave.